manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wesvondo gumiguru 19 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoradzikwa kumusha kwavo kuchivhu nhasi. Nhengo dzebato reZANU-PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri kana kuti 4782 vanhu zviuru zviviri nezana nevatanhatu kana kuti 2106 vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vanhu zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu kana kuti 191673 vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino Mazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi mana nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nematatu kana kuti 4,047,743 vanhu vabaiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa vave mamiriyoni matatu nezviuru zvitanhatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemana kana kuti 3,063,934 Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana mukupera kwemwedzi uno kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Kuuya kwemhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron kwapawo kuti uwandu hwevari kurwara neCOVID-19 huwedzere zvakanyanya. Pakazivisa hurumende kuti mhando itsva yechirwere ichi yainge yawanikwa munyika musi wa5 zvita painge paine vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nematatu kana kuti 2,843 vairwara asi kusvika nezuro vari kurwara vainge vave zviuru makumi mashanu nechimwe nezana nemakumi matatu nematanhatu kana kuti 51,136 Mugozeya nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uku, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamirawo chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Mhando yeutachiona hweOmicron hweCOVID-19 hunokurumidza kutatapuriranwa zvikuru kudarika dzimwe mhando dzakasiva. Saka ndosaka muchiona kuti nyangwe mafigiri chaiwo munyika yeZimbabwe, munyika dzekuSouthern Africa, munyika dzokuEurope zvikuru sei dziri kuratidza kuti vabatwa neutachiona hweCOVID-19 vakatarisana nemhando yeOmicron mumazuva adarika zvinotoratidza kuti mafigiri iwayo akatokura kudarika mafigiri akasimbovapo nedzimwe mhando akaita sana Delta variant vaya.
Zvii zvamurikurudzirawo kuti vanhu vaite kudzivirira kutapurirwa kana kufa nechirwere ichi?
Chatinokurudzira chagara chikurudzirwa ndechekuti vanhu ngavabayiwe nhomba yeCOVID iyoyi mavaccine aripo akatenderwa neWorld Health Organization, akatenderwa nehurumende. Saka muchaona kuti vanhu vazhinji vachiri nevamwe vavo vachiri nekufunga kuya kwokuti zvine zvazvinozovaita zvakaipira muviri wavo, asi chokwadi chiripo ndechekuti sainzi haisati yaona izvozvo.
Saka zviri kutaurwa zviri kubve picha izvo sebaonerei.
Dzinongwawo nhaurirano dzevanhu vanenge vachingotaurawo makuhwavo kwavanenge vari asi vasina umbowo hunoratidza kuti pane macomplications akamboonekwa akasionekwa nenyaya yokubayiwa nhomba yeCOVID-19. Saka vanhu vane kuvarairwa ikoko nokusangoda kuti inini handisati ndafunga kuti ndingada kubayiwa. Saka muchaona kuti kazhinji vanhu vakasiona kuti Omicron iyoyi iri kunyanya kupararira mune vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 kudarika kune vakabayiwa.
Zvine dambudziko ripi chaizvo kune vasina kubayiwa?
Pakupedzisira, kana pachizomuka macomplications kana kurasikirwa noupenyu, zvinomuka kune vaya vasina kubayiwa kunyanya. Saka vanhu vari kukurudzirwa zvikuru kuti ngavabayiwe nhomba iyoyi yeCOVID-19. Zvinobatsira kuderedza kubatwa noutachiona hweCOVID-19 kana kurwariswa nahwo.
Dr. Enoch Maida, nyanzvi munyaya dzezveutano, vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vachitaura vari parunare muHarare. Kunetsana kunotyisa kuri kuenderera mberi mubato rezanupf, uye nhasi dzimwe nhengo dzevechidiki dzebato iri dzaratidzira zvakasimba pamusangano webato iri weprovincial coordinating committee wanga uchitirwa pachinoi University of Technology. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vechidiki vanodarika zana vasvika musangano uri pakati vari mubhazi nemotokari diki ndokusvikoimba nziyo dzehondo yechimurenga. Mukuratidzira kwavo vanga vachiti vanoda sarudzo dzematunhu dzakajeka dzisina chitsotsi. Vadoma mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakainesi paradza semumwe mukuru asina kuita sarudzo dzematunhu madiki zvakanaka. Mumwe wevechidiki anga achiratidzira asina kuda kudomwa nezita wekumhangura anoti pane nzvimbo dzakawanda dzisina kuitwa sarudzo.
Izvozvo madhisi mamwe ese akaitwa asi mhangura erecheni emhangura wandisiti aina kuitwa. Nenyaya yakainesi paradza ndeyakakonzeresa napisi wake anonzi Ganisani Zulu ari kuita vanhu vokuimposa akuita handpick ari kutora vanhu just from sale onzi munhu akuna kukwidza even chigaro choprofits.
Izvi zvatsigirwa nemumwe wechidiki vaLazarus Meki vekumakonde.
Ndiri kungoti tinongoda justice kubva kuna kainesi paradza DCC chairman. Ndiye ari kukonzera confusion mumhangura, ari kugadzira masparareo structures emusangano. Haasi kuda kuti vanhu vaexercise democracy nekuti vakwanisa kunge vachivhotera vanhu vavari kuda.
Vaparadza varamba kutaura vachiti titaure nevakafanira kubata chigaro chasachigaro wedunhu vaAbia Mujeri, avo vati mhangura rimwe rematunhu madiki anosvika 26 asati apera kuitwa sarudzo. VaMujeri vanoti pane vamwe vakuru vari kutaurira vana vemusangano manyepo panyaya dzesarudzo kuti varatidzire.
Tine 430 madistricts akaita established in Mashonaland West Province. 404 ndoakasubmitwa, 26 asati asubmit, they are still there, ane maproblem. Saka ndova kugadzirwa nasa up to tomorrow, we will submit them after that maproblem. So for the mhangura 1, we still have to go there to not get a problem mhangura 1. Okay, saka ina kusubmitwa. There was no reason to fight or to do what. Pane munhu ango insight avanhu avaudza zvinhu zviri wrong.
Mutauri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa, avo vanga vari pamusangano, vati hapana chekuratidzira sezvo nhasi kwanga kuri kushevedzerwa mazita evanhu vakaisa mazita avo kuti vapinde pazvigaro.
Tingotaura kuti nhasi kwauri kungodaidzirwa mazita evanhu vari kuenda kumaelections, hapana abviswa, hapana apamidzirwa. Saka hapana chikonzero chekuti pangave nemunhu angave nekunyunyuta nazvo. So tatoshamisika kuti kana paine vaine handa kuzova kuti nezi yacho ndei. I'm sure resident minister achaona kuti zvafamba sei, because vanhu havafanira kuuya kuzongoita bopoto pasina chikonzero. Vamatuke vangouya kuzotora mazita. Saka kana vachitorwa mazita emaelections, chingakunetse chii? Chingakusote chii? Hapana.
Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Madhuku vanoti vanhu vari kurwira zvigaro mubato reZANU-PF nekuti ndimo mune mukana wekupfuma zviri nyore zvine huori.
Nyaya dziri kuitika mubato reZANU-PF dzekuti makwikwi ari kuita kumaprovinsi akakura chaizvo. zino kwa sabu tibudira zino zitatu se kuona kwangu chekutanga ni chekuti mnyika ili Zimbabwe ma opportunities chayo chayo anoto wainikwa kumusangana we Zanu PF nikuti Zanu PF ndilo zvebato riri kutonga kana ndiyo hurumende saka tona kuti upfumi huri mukati meZimbabwe hunosanganisa upfumi hwatiri kuona kuma mining kuti ukwanisange une upenyu hwanorarama zvinonyatsa kuendeka kunge uri muma structures kana kuti kunge uchikondrolwa nemusangano weZanu PF.
Munyarikana anoremekedzeka pamusangano wanhasi vari munyori mukuru wezvekudzivirirwa kwebato rezanu PF mupolitibhiro valaf mo matuke vati vanhu vanofanirwa kuita sarudzo murunyararo semhuri imwe chete. Kunyange chirwere checovid-19 chiri kupararira zvine mutsindo, vamwe vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano nemapurisa, vatsigiri vezanu PF vange vachimba vakawanda vasina kana kupfeka mamask. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei Zanu PF vari kuita misangano asi veMDC vachirambidzwa nguva zhinji. Sarudzo dzebato iri mumatunhu akawanda dziri kukonzera mhirizhonga uye vamwe vakatoendesana kumatare edzimhosva kumanikaland neHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwaHwirisha kuChivhu. Vamwe vanga vari pakuradzikwa kwavamavhinga vanosanganisira mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa uye mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku. Vamavhinga vakashaya musi wa4 zvita kuSouth Africa uye vainge vave nemakore 42. Vainge vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica uye vasiya mudzimai amai Fiona Mavhinga nevana vana. Mushakabvu aizikanwa nekubatsira varombo zvakanyanya zvikuru vaya vanenge vachikorerwa kodzero dzavo. Vamavhinga vaizikanwawo nekusaruma vachifuridzira uye vaigara vachitaura zvakanyanya panepfenyuro ino yeStudio 7.
Zvakawanda zvinogona kuitwa nemasangano akazvimirira muZimbabwe kuti vamise hurumende kuunza udzvanyiriri nenzira yemutemo. Vanofanira kuti vataure nedare reparamendi nevamiririri kuti vasaisa mitemo isina kusarukana. Zvakarewo vane mukana wekuenda kumatare edzimhosva ngavataure nemagweta kusanganisira magweta anomirira kodzero dzevanhu ari mukati meZimbabwe kuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare isati yaenda kure, kusati kwava nemutemo wakaipa kwazvo. Zvakare wokukurudzira vanhuwo zvavo kuti vataure nevatungamiri venyika nevatungamiri vari muparamendi kuti vasagadza mitemo isina maturo vachikona kuita zvinhu zvinoraramisa nyika, zvinopa upenyu kunyika, kwete kushingirira kutsvaga mitemo inoshungurudza.
Iro izwi ramushakabvu Dewa Mavhinga. Tinoti zororai murugare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nemusi wechipiri kuzivisa nyika yavo nezvematanho avachatora kuedza kudzivirira kupararira kwemhando itsva yeCovid-19 inonzi Omicron. Kupararira kweCovid-19 uku kwave kumanikidza zvikoro zvine chitsama muAmerica kumbovhara. Mhando yechirwere ichi iri kupararirawo zvinotyisa munyika dzakaita seBritain, Germany neNetherlands. Nyika dzakawanda dzave kukurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba. Turkey yazivisawo kuti ichapa nyika dzemuAfrica nhomba inodarika mamiriyoni 10 nemashanu. Ukuwo South Africa, imwe nyika yakatanga kuona mhando yeOmicron iyi, inotiwo ichapa dzimwe nyika dzemuAfrica nhomba mamiriyoni 2 dzemhando yeJohnson and Johnson. Mauto emuSudan nhasi avhara migwagwa yeguta guru renyika iyi reKhartoum achiedza kudzivirira vanhu kuratidzira nekusafarira kwavo utongi hwemauto aya akabvuta masimba achishandisa pfuti musi wa25 gumi guru. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum Nasi tine urukuro na amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano Regeo Child Network muZimbabwe. Amai Nyirenda vanoti nyaya kuti vanhu vambogara muZimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 iri kupa kuti vanasikana vakawanda vambunyikidzwe muZimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nekuda kwekushaya zvekuita munguva ino, vana vari kupedza nguva yakawanda vari pamba vasina zvakanyatsorongwa zviri kuitwa. Saka kazhinji kacho tiri kuona kuti vana vari pakati pemakore 12 kusvika pa16 vari kubatanidzwa munyaya dzekuita zvepabonde, kazhinji kacho vachiita zvekumanikidzwa. Uye takaongorora zvakare kuti dambudziko iri riri kutonyanya nekuti kwapomerwe mhosva wacho vari kumanikidza vanasikana ava. Vanhu vekuti mwanasikana wacho anenge achiita ari kudana nemunhu iyeye kashoma mupomerwe mhosva paari munhu asingazivikanwi nemwanasikana uyu. Matambudziko anowira mwana uyu kazhinji zviri kuguma nekubata pamuviri zvaanenge asina kutarisira uye kuregedza chikoro. Vana ava kunyange mutemo wavo kubvumira kuti mwanasikana aramba achienda kuchikoro, tiri kuona kuti kazhinji kacho mwana iyeye anopedzisira atoregedza chikoro nekutya kusekwa nevamwe uye kuremerwa nekutarisana nevamwe.
Ndeapi mamwe matambudziko amuri kunzwawo akukanganisa raramiro yemwanasikana?
Vabereki vazhinji vakarasikirwa nemabasa paCOVID-19 apo zvichiita kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo. Mari dzavaiva nakare hadzichakwanisi kubatwa nenyaya yekuti kumabasa hakuchaendwa. Kana kutengesa tengesa kwacho mari dzacho dzinenge dzisipo dzekuti variritire mhuri. Saka vanasikana vari kupedzisira vaita zvechifambi, vaakubatanidzwa mune zvekuita zvepabonde zvisiri pamutemo nevanhu kazhinji kacho vanhu vanenge vari vakuru chaizvo kwavari. Zvopedzisira zvoti vana vanoita zvirwere uye shungu chaidzo dzekuti vararamirewo zvimwe chinangwa panenge pasisina. Saka mwana iye anopedzisira arasikirwa netariro yeupenyu uyezve anenge akutadza kuenda kuchikoro uye remangwana rake rinenge risina kujeka nokuti kana apedzisira chikoro panzira hapana umwe mugumisiro waanenge akanyatsotarisana nawo une kubudirira kuri mukati mazvo.
Ko matambudziko ayanga agadziriswa sei?
Kuti matambudziko ayanga agadziriswa sei, nguva yaakupedza vana vasina zvokuita zvakarongwa yawandisa. Zvaakuda kuti ivo vana vanzwisise uye kubatsirwa kuti vave nezvinangwa zvinovabatsira paupenyu. Vabereki uye vanoda kubatanidzwawo pakubatsira vana vavo nekunyatsoongorora mafambiro ari kuita vana vedu, tizive shamwari dzavo uye kuti zvii zviri kuitika kwavari pavanenge vasina zvokuita zvechikoro. Kazhinji unotonzwa mwana achitaura kuti mukomana aiuya kumba ndokwavaisanganirana. Saka sevabereki ngatipei ngwariro kune zviri kuita vana vedu, tozouyawo kumapato anosimudzira kodzero dzevana. Pachinzvimbo chekupedzera nguva mukugadzirisa matambudziko atomuka kare, tingada kuvawo nemaprograms anobatsira kuti vana vave nemafungiro anokurudzira kuzvichengetedza uye kutoita zvirongwa zvokusimudzira kuzvichengetedza, yatingati safeguarding pachirungu. Mungava muzvikoro here, mungava munharaunda dzatinorarama tiri, tive nemaprograms anobatsira vana kudzivirira dambudziko risati raitika pane kuti tizorwisana nedambudziko rinenge ratomuka kare.
Zvii zvimwewo zvamuri kukurudzira kuti vana vaite kana vachimbunyikidzwa muZimba?
Tinokurudzira kuti nyaya yekumbunyikidzwa iyi inoda kufumurwa. Saka vanofanira kuva neushingi hwekutaurira mapurisa uye kubatawo mamwe mabato akaita seChildline pa116, GirlChild paFacebook kuti vamhangare nyaya dzinenge dzichiitwa pakumbunyikidzwa kwevana ikoko. Kana zvichinetsa wanai mumwe munhu wekutaura naye wamunoimba naye uye kuti muve nechokwadi chekuti mabatsirwa paitwa chimwe chinhu pakumhangarwa kwenyaya iyoyo. Musatye nekuti mugumisiro wacho unotoita kuti zvinhu zvikunakirei pane kuti murambe makanyarara, nokuti zvinopedzisira zvakwadza upenyu hwenyu, zvinopedzisa zvaita kuti mushungurudzike pakugara kwenyu.
Tichitarisawo mitemo yenyika yakanangana nekodzero dzemwanasikana, mungati iri kunyatsoshanda zvakanaka here?
Pane imwe iri kubatsira yakafanana neEducation Amendment Bill ichangobva kuitwa. Kodzero dzemwanasikana tikangoti mwana wese kuti awane dzidzo tirikuona kuti iri kusimudzirwa kwazvo nemutemo womutsva uyu wakagadziriswa. Vana vakukwanisa kuendawo kuzvikoro kunyange mwana aine pamuviri akubvumidzwa kuti apedzise chikoro chake, chinova chiri chinhu chakanaka. Mwana anofanira kuwanawo kodzero dzekuti apedze chikoro chake. Kazhinji vanhu taitarisira wanhu kana nanhasi vanongotarisa mwana ano pamuviri kuti mwana uyu akaita musikanzwa, mwana uyu akafunga zvokuzviitira zvepabonde. Asi kazhinji kacho tichiongorora nyaya idzi, vamwe vana vanenge vakasvika pakuita pamuviri ipapo nekumanikidzwa. Saka hatingadi kuti mwana akadaro arasikirwe netarisiro yekudzidzawo. Zvinenge zvichida kuti mwana iye apedzewo chikoro.
Amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano reGirl Child Network Zimbabwe. Vanga vari parunare muHarare.
Simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Vatereri, tinosangana zvakare svondo rekupedzisira tisati tatamba Christmas yegore ra2021. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ngatinzwe mashoko anobva kuvamwe vafundisi vaitaura nesu mugore rava kupera iri. Reverend Fatima Garikai, kwazisai nokutaura nevatereri vedu.
Regai ndikukwazise mose ndichiti muzita rababa neremwanakomana neremweya anoera. Tasvika zvakare mukati merimwe gore ratiri kupemberera nguva yekrisimusi, nguva yatakajarira zvikuru patinotanga kuona vanhu vachigadzirira zvinhu zvakasiyana-siyana, zvipangidzo zvinoratidza kuti pane chinhu chikuru choda kutanga kupembererwa. Tinotozviona zvichiitika mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba dzedu nemukati menharaunda. Tinoona masaini anoratidza kuti vanhu vane chavari kugadzirira chinhu chikuru. Ndinoda kuti titaure pane makristu kuti patiri kugadzirira zviro zvepanyama, ngatidzokerei zvakare tinogadzirira zviro zvepamweya. Titange kugadzirira zvipo zvemweya kuti titange kuzvigashira kuti Mwari chiuyai mutizadze, Mwari chiuyai mutirangarire nemuto unoshamisa, tione zvibereko zvitsva zvitange kubarwa zvisina kumbojairirwa nevakatitenderedza, vasina kana kumbobvira vakaona zvese. Zvibereko izvozvo ndozvatakuti ngazvisvika munguva yekuti zvichizvarwa, zvichibarwa, zvichioneka kuti pane chinhu chakanaka chitsva chabarwa pana mai nhingi, pane chitsva chabarwa pana baba nhingi, pane chitsva chabarwa pane mukomana pane musikana nhingi. Izvozvo zvitsva ndozvatamirira, ndozvatakatarisira kuti Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka mu2021.
Tinotenda mufundisi Fatima Garikai vari mudunhu reMissouri muno muAmerica. Reverend Levi Kadenge, tauraivozve kuruzhinji rweZimbabwe.
Tasvika munguva yeChristmas, nguva yatinogamuchira chipo chomwanakomana Jesu Kristu wakaunzwa pano naBaba mushure mekunge iye mwanakomana abvuma nokutaurirwa mashoko nedare rokudenga rikati hangatumwe pano pasi ndiani kunogadzirisa zvinhu. Zvino Jesu Kristu vakabvuma kutumwa kuti vagadzirise zvinhu zviri pano pasi, kuti zvibayiro zvisava zvakawanda zvinoparadzirwa ropa, asi ave chibayiro chimwe chete chinopirwa kamwe chete chichifira pasi rose, kuitira kuti isi tipone tive neupenyu hunoendeka. Muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene, amen.
Tinotenda zvakare Reverend Levi Kadenge nemashoko avo vari kuHarare kuZimbabwe. Tochienda kuna Reverend Oliver Mandisodza. Ndinoimba kuti makasimba mufundisi Mandisodza, taura henyu kuvatendi nekuruzhinji rweZimbabwe pamusoro pezuva ratakatarisana naro iri.
Mufaro wangu kusangana nemi zvakare panguva ino yekisimishi, tichiti Ebenezer, Mwari watigonera, Mwari watirwira kuona zvemukana wekupemberera kuzvarwa kwemwanakomana wake. Soko raMwari kubva kuna Matthew chapter 2 verse 10, not wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Tinofara nekuti tine zvatakasangana nazvo, tine zvatakaona mugore rino, asi patiri kunguva nhau yekuzvarwa kwaJesu Kristu inhau inongounza mufaro mukati moupenyu hwedu. Ndinokushuvirai mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri ikoko kuti wanai nguva yekufara nekufara kukuru kwazvo, nekuti Jesu azvarwa, nekuti Jesu wauya kuzotidzikinura. Tinoramba tichirangaridzwa tichifara kuti tavana zvemukana yokurarama zviri maringe nekuda kwaMwari. Tinotenda kuti Mwari wacharamba wachitiitira zvakanaka kubva zvino tichienda mberi muzita remunopa raJesu Kristu. Ndatenda
mazvita zvikuru mufundisi Mandisodza. Tinovatenda zvikuru. Tinotendawo vamwe vafundisi vose vakatibatsira kunzwisisa shoko raMwari mimwedzi yegore rino. Tinoimba kunzwa kubva kune vamwe vafundisi svondo rinouya. Vatereri, ndinokutendai zvikuru mukutitandadza kwemwedzi yose iyi. Tumirai maaudio enyu ezvechitendero paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai neChristmas yakanaka vateereri.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Dynamos yakunda Cranbourne Bullets 1-0. Manika Diamonds yarwa Highlanders 1-0. Regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu ainge aine mukurumbira munyika nepasi rose vadhewa mavhinga vanoradzikwa kuchivhu. Nhengo dzezanu PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessings Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.